ya zvirikuita kunge zvinobita nani asi vana vari kurwadziwa vana vakakuwara inisa babawo ndiri munhu wemurume sometime I kind of ask some of the questions but mwana akataura kuti zvandakaitwa vadhedhi hazvina kumira zvakanaka
sevabereki vachimbiri ndati matanha amuchatora
tichaita kuti kana varipo veun kana veamnesty international vanotora mapurisa kuvaendesa kunational criminal court ngavauye am prepared to give evidence iye zvakaitwa vana ava ine zvandakamboitwawo neni a witness I'm a witness to police brutality ndinotori nenyaya navo mapurisa ivava dziri mumakotsi zvakare ndakatongorohwawo zvangu ndibatestation zvakare havachisiri mapurisa ari kushandisa police charter bcause vari kutorova ende vanozviita vakazviita haukendi police kana kuti munhu womupurisa anotora mwana wasunga achiti iende police station onomuita hand over kune bere riri kuda kudya nyama mupurisa chaiye chaiye police charter idaro mukuru wemapurisa matanga wacho is responsible bcause hazvifaniri kunge zvichiitika even officer commanding patime yacho is also involved bcause zvinhu zvakaitika izvi kai controller anenge aripo anofanonge atoziva kuti pauya zvinhu zvakadai so hazvaifanira kunge zvakaita
tiri kunzwa kuti vana vakachengetedzwa nemapurisa pari zvino ichokwadi here
ichokwadi ndinavo mapurisa umwe mukadzi vakabvi 2 nemupurisa varume 2 ari panapa mumwe acho ari kuzvisesejendi ari panapa yakatonditarisa panapa mupurisa naye ndiri kutori pachipatara pacho anofungwa kuti kunyepa ngaave ndiri pano ini inonzi chimbiri mapurisa ari panapa
saka vari kuvachengeta vachiti vari kuvachengeterei
neniwo anpuzzled ndiri kutoshamisika ndiri kutokatamadzika kuti chikonzero chavari kuuya panapa ivo ndo vakaurayisa vanavo ndo vakaita hand over kumagandanga akanoda kuuraya vanavo ndo vakuchiuya manje kuda kuchigadha vanavo nyaya iripo ndeyekuti inini ndakambozviitwa izvi vanogadha kuti kana vapora havazovasunga so that ivo havazovashaya ndo zvavari kuitira kuti varambe vakagarira vakuru vavo vanonge vachiziva nyaya saka vari kuda kutsvaga nyaya dzokuzovapomera kuti vakaita zvakati hapana kana nyaya yavainayo mapurisa vakakonzeresa vakakwadza vana saka kana pachinzi paine nyaya kureva kuti nyika haichisina hurumende kureva kuti hapachisina mapurisa kureva kuti nyika haina constitution bcause police charter inotaura kuti mapurisa anofanira kuchengeta constitution saka kuchengeta constitution kunoreva kuti munhu apara mhosva anoinvestigetwa then oendeswa kumatare edzimhosva ndo zvandoziva inini havasunge munhu kuzonoinvestigeta ndiri kufunga kuti vane mhosva nokuti vatorwa instruction inevakuru vavo vari kumahofisi kunonzi kulaw and order law and order ipolisi iri mukati mepolisi asi iri zanupf
semhuri vachimbiru muri kunzwa sei nezvakaitika kuvana izvi
mhuri yangu yese izvozvi zvaisi kuita zvakanaka madzimai angu izvozvi vari kuchaya vachimhanya mutoireti mwana wangu is the only girl which I have I can feel how she is feeling mama mukadzi wangu vanin'ina nevakoma vake nehanzvadzi nehama neshamwari dzese right now they are in a critical yandikatini critical stress and strain vatotraumatize sisi unozi mapicture azara nyika yese ivo vanitori nemaafsovese vari kungoona mapicture iwayo vana vachichema vana vakakwara vachiita sei handikwanisi kuti ndiburise mabhurugwa emukati evana kuti muone kuti vana vakaita misup mumabhurugwa avo neropa ravakakwadzwa ndinenge ndakukanganisa hunhu hwedu huchivanhu panyika kuti ndiite hunhu hwakadaro asi madzimai enyika ino aifanira kuchimuka zvinezvi iyi ndo nyaya inonzi inopindirwa nemadzimai vanozviti madzimai